Zimbabwe yaiswa mugungano rimwe chete nechikwata chine mukombe uyu, Australia, Northern Ireland pamwe neSri Lanka makwikwi achaitwa kubva muswa 12 kusvika 21 chikunguru muLiverpool kuEngland gore rinouya. Asi Zimbabwe haifarire kunyanya kutemwa nemusoro nekuti zvikwata zvitatu kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakwikwi aya ayo ari kuunganidza zvikwata gumi nezvitanhatu. MaGems ari kutanga kurwira mukombe uyu musi wa 13 chikunguru apo vari kusangana neSri Lanka zuva rimwe chete Australia ichangobva kubandana neNorthern Ireland. Sri Lanka ndiyo iri pasi pasi mugungano iri neurongwa wenetball pasi rese zvekuti mukuru weZimbabwe Netball Association Muzare Letsia Chipandu vanofunga kuti vakarova Sri Lanka chete zvavo zvinenge zvaita. Mumwe mutsigiri wemutambo uyu Muzare Charity Mzaninamo vanoti ivo Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo wavo neSri Lanka kuti nzira yavo ichene.
Apa this time tikutarisira kuti ndopatichatombopindawo because hakana iri Australia yagara tinototya but hakana iri Sri Lanka pane madoubts apa asi tinopinda.
Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vatichapa katumba vanoti Australia chete ndiyo inotyisa mugungano iri.
Maonero angu inini ndikuona kunge zvinofadza zvikuru asi isisu takasimba maonero ataita kuqualify kwatakatoita suka zvoradza kuti takatosimba. Australia zvayo itimu hombe atitye zvedu but isisu takasimba tinotarisira kuti tinokuta qualify kuendera mberi.
Aka ndiko kekutanga Zimbabwe ichikwanisa kubudirira kuenda makundano aya kubvira muna 1963 apo makwikwi aya akavambwa. Zimbabwe yakasvika padano iri mushure mekupedza iri pachidano chechipiri pasi peUganda kuma Africa Netball Championships. Zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa kumakundano aya iSouth Africa, Malawi neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.